nyangu kuti iyo vatsvangirai kana vakataura zvavakataura kana chiri chokwadi kuti ndo zvavakaita kuti vati kumhuri yeZimbabwe hai tinofanira kumukira hurumende nokuti havana kuvhotegwa zvakanaka vagariga maelection kana kuti vanhu vari kufa nenzara saka tinofanira kuti tiite izvozvo kana zviri zvavari kutaura iri chokwadi iyo yava nyaya yamapurisa kai haingavi chiri nyaya yekuti ndeye musangano inyaya yamapurisa saka navakaita izvozvo vakaita committee on offence kunosungwa hapana zvatingaita katingagoita seri munhu anenge achida kuti vanhu vezimbabwe vamukire vanhu vezimbabwe iko zviro zvichiti vanhu vezimbabwe tinoda runyararo toda budiriro toda kuti titevere zvinyogwa zvatakatenderana zvokuti munhu kana wadefeat pamaelection hauchaendi kuvhaoletika kana wadefeat pamaelection unoconsider defeat woenda mberi nenhanike vari kuenda kumaruwa kunoisa kutaura vanhu kuti hai hatimukire hurumende haiwa izvo handifungi kuti zvinge zvinhu zvakajeka
asi kava gumbo vatsvangirai vanogona kuti ndiri mwana wezimbabwe waane kodzero yekutaurawo panenge pachipotseka nekutaurawo pfungwa dzangu ndisingatyi
inyaya yekuti ifreedom of speech iyoyo ndiyo hamunoti freedom of speech kana isu tikange tataura kuti vanhu vakavhotera tsvangirai ngavasungwe voti hai freedom of speech yavagumbo inoita vagumbo izvozvo hatidero zimbabwe toda runyararo toda kuti vanhu vabatane toda kuti nyika itibudirire saka hatingaiti tichiadresa barali zichiti mukirai vanhu mukirai hurumende and so on.